Mashoko ari kubva kubhanga repasi resere International Monetary Fund maringe nekushanya kwevamiririri vebhanga iri anotsigira muono wekuti chirwere cheCOVID-19 chiri kukanganisa mamiriro yeupfumi hwenyika yeZimbabwe uwo wagara usina kugadzikana nekuda kwenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu, nzara inokonzerwa nekusanaya kwemvura nezvimwe zvakadero. Zvisinei, upfumi hwenyika huri pari nani kudarika makore maviri apfuura nekuda kwekuti mvura yakanaya zviri nani mugore rapera uye mitengo yezvinhu haichakwiri semaitiro ayaiita mumakore maviri apfuura. Aya mashoko anofadza kunzwa ndingangoti kuruzhinji rwevana veZimbabwe. Asi zvichakadaro, upfumi hwenyika huchiri kudengenyeka nekuti chirwere cheCovid hachisi kupera uyewo pane dambudziko guru rekuchinja kwemamiriro ekunze inonzi climate change unogona kuunza nzara mumakore anotevera nekusavepo kwezvisungo zvinounza kubudirira kwenyika.
Ndezvipi izvo?
Zvakaita sekutengeserana pachena kwemari yekunze, kujekeswa kwemafambisiro emari nezviwanikwa mukati menyika yeZimbabwe uyewo zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vabudirire mukati mezvavanenge vachitengesa. Muchidimbu uye zvinogona kunzwisika ndezvekuti upfumi hwenyika hwakamira zvakanaka zvishomane panguva ino, asi kune zvizhinji zvinoda kugadziriswa nehurumende kuti ruzhinji ruwane mararamiro akanaka nechiedza mutongi hwenyika yeZimbabwe mumakore ari kutevera.
Totarisawo nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika. Takaona nezuro richidonha kumusika wekuRBZ Foreign Currency Auction uko kusvika pazana nemashanu kana kuti 105 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Munoona sei?
Kudzikira kweuremu hwedhora remuno muZimbabwe kuri mugwara rakatarwa nebhanga guru renyika sekuti mutengo wemari yekunze mukati meZimbabwe unodzikwa nehurumende.
Ko pamusika wemukoto panotengwa nevakawanda apa zvinhu zvakamira sei sekunzwa kwamuri kuita?
Pamusika mutema wemari, dhora rekuAmerica riri pamusoro zvikuru uye mutengo waro hauenderane nezvinotaurwa nehurumende. Kudzikira uremu kwedhora remuno muZimbabwe kunoreva kukwira kwemutengo wezvinhu muzvitoro uyewo kushaya simba kwemari inobhadharwa vashandi vehurumende nevamwe vanoshandawo mumakambani akazvimirira ega. Iri dambudziko idambudziko guru sekuti kusatenga kwemari kunounza nhamo nekusaguta muzhinji hwevanhu munyika yeZimbabwe.